mutungamiriri venyika vanga vari kutaurawo nedambudziko retuberculosis, chirwere chatinoziva kuti muzimbabwe tanga tava nacho kwemakore akati wandei. Asi pasi rese riri kuda kuti chirwere ichi chibviswe, chiitwe eradicated, kana kuti chisazovepo sekubvisa kwatakaita zvirwere zvakaita sana polio. Vanga vari kutaura ivo kuti mainitiatives ari kuitwa ari kubatsira muzimbabwe, uyezve we need to do more kuti chirwere ichi chisaramba chichinetsa muzimbabwe. Zvandingataura ndezvekuti izvo idambudziko riri kuti pasi rese riri kushanda kuti chirwere chipararire, asi ndinoona sekuti hurumende inofanira kunge ichiita more work kusapota nyaya dzeutano nenyaya dzekuti vanhu vange vane nutrition yakakwana. Ndinoona sekunge more can be done on that regard.
Zvii zvingaitwe nenyika mukurwisa denda irori? Tanzwa vachiti ivo pangadai pachizokwanisa kuwanikwa nhomba. Munoona izvi chizoitika here pasi rose?
Manzeles, ndinoona zvichiitika. Nothing is impossible. Nhomba sezvatinoona inoita kuti zvirwere zvakawanda zviparare, zvinhu zvakaita sana polio, even nyaya yecovid yatiri kubva mairi, kana vana flu, vana measles, nhomba inobatsira. Saka tikawana nhomba inoita kuti chirwere chetuberculosis chisabatira vana, like they say prevention is better than cure, that would be the ultimate solution. Saka ndinofunga kuseta that as a target is a good thing. However, zvinonida kuti hurumende yedu iise mafunds aside, kana kuti maresources aside, for such kind of research to be done in Zimbabwe, muzvikoro zvichiwana magrants.
Taona vachitaura zvakare kuti Zimbabwe yakabviswa panyika 22 dzinonzi idzo ndo dzanga dziri kunetsekana nedenda iri. Uku hakusi kugona here?
It's progress for sure, and tinofanira kucelebrate any progress inenge yaitwa, but we should look at it in terms of kuti who is providing my resources kuti tisvikive patava. Inini chandinofunga ndechekuti we will be doing even better the hurumende yaiseta aside more resources, because iye zvino izvi mapartners akawanda ari kutibatsira kuti dambudziko iri riparare. Asi hurumende ikaita a little bit more, ikaita more money into health, the health sector will do well, but we should celebrate the progress we have made for sure.